Vachitaura pamusangano wevatori venhau nhasi, mutungamiri weFaithful the Nation, Reverend Andrew Utaunashe vati, vachanamatira nyararo uye kubatana kwevanhu munyika itsva yeZimbabwe. Vautaunashe vati, vatungamiriri vatsva vavapo vanofanira kubatana nemamwe mapato kuitira kuti vatangise kuvaka nyika iyo yanga yaondongwa neutongo hwaRobert Mugabe, avo vakasiya basa nezuro. Vati panofanirwa kuva negwaro rinotara zvinofanirwa kuita zvinenge zvabvumiranwa.
Nokutindisa mberi asi chandinofunga ndechekutinda mberi hakusi kungoti tagara tikabatanidza mapozisheni amapato akasiyana ngavashande vese bodo asi chinonyanya kudikwa ndechekuti ngatigare pasi tese tigare dare mangwana tichidanana vatungamiri vedu ivavo vatinenge tapiwa titaurirane kuti ndezvipi zvinodikwa munyika yedu yatoti nechirungu national charter zvatinoti kana munhu atigutsa muzvakati nezvakati nezvakati ngaasununguke kuva munhu anofanira kufambiswa muzvinhu zvedu zvamatongerwo enyika kureva kuti zvinhu zvedu zvamatongerwo enyika zvinofanira kufambiswa nezhira ipi yatinoti mangwana tese tinoigamuchira hatizoti kana munhu ati ndiri muzvinhu izvozvo ndakazvigamuchira ndofamba nazvo tomuti asi hatikudi tinobva tagamuchirana nemhaka yekuti takawirirana kuti kana munhu afamba napapa patese kana vari vamapato ezvamatongerwe kana vari vamachechi kana vari vamauto kana vari vana takawirirana kuti watamba mutambo uyu nenzira yakati akamira padonzo rakati tinomugamuchira iro dare ndorofanira kutevera nokuti dare rakadaro richagona kuti ritibatanidze ribvise zvagava zvichingotirwisanisa tigone kugamuchirana nyange takasiyana.
Vautaunashe vasvoropodza vamwe vatungamiriri veZANU-PF vakabuda vachiramba kuti bata ravo harifaniri kubatana nevamwe pakuumba hurumende inotsiva vamugabe vachiti yave nguva yekubatana nekuvaka nyika. Mufundisi Munyaradzi Chidarikire veAlliance Church vati vedzisondo havatarisiri rusarura pakuumba kwehurumende itsva.
Ini ndinofunga kuti unity government or transitional authority yakanakira kuti ino chokutanga inoita kuti mvonga mupopoto yese yanga iripo iwane nguva yekunyarara. Number 2 inoita kunza kugadzikana munyika yedu yeZimbabwe. Number 3 from the past tikaona pakaitika GNU takava nokutya nokuguta nokuita zvinhu zvakanaka. Saka indinoona zvakare kuti zviri nani tive netransitional authority nokuda kwemareasons andataura. Ini ndinofunga kuti vatsvangirai vanofanira kunge varipo, vaoshe munyuyu vanofanira kunge varipo, maimujuru vanofanira kunge varipo, ivo vamunangagwa vanofanira kunge varipo, nevamwewo vakaita Silver Church vanofanira kunge varipo. Chikonzero ndecho toda kuvaka chinhu chedu.
Vamwe vakaita samufundisi Simbagwara veBaptist Church vati kuti nyika iendere mberi mutungamiri mutsva haafaniri kuita umbimbi ndoga.
Saka inclusive government inoita kuti tenedu zvinhu imwe chete pasakari tionesa chinhu chimwe chete esefemili. Saka inclusive government indoida kuti dai yairiyo yanga yaita kuti vagari pasi vakuru kumusoro uku vawirirane vasingatarisi divi rimwe kuti sezvo purezidendi wedu vatakuisa vaVP Mnangagwa vachibva kuZANU-PF vasatarisa kuti ZANU-PF bati nyaya iripo ndokuti tivake nyika yedu yeZimbabwe kuti igopfuura yakaenda mberi.
Vatungamiriri ava vanoti masvondo ari pasi pemubatanidzwa weFaithful the Nation campaign achanamatira nyika kuti ive nekubatana uye igadziriswe zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.